chekondeso kutika even proclamation yacho yakataurwa kuti kwaana maelection vakaikurumidzira nokuti vakanga vasati vapedza kugadzirisa dino vakataurira president because judge kumandura akatitaurira isusu kuti vachataurira vapresident nguva yavanenge vagadzirira asi vakazvikurumidzira ndosaka ndivachiti fanika pane chinono chekutanga chepiri ndechekuti kana pane chitsotsi chinoitika pagara panoita chinono kuitira kuti tisiswedere panguva yesarudzo zvigonzi zvanonoka kutaura saka ndosaka zvakangobata naizvozvo izvi
vamwewo vari kuti hanzi nomination quota haifanirwa kutomboitika vanhu vasati vawana voters roll ivori ndizvo here zviri pamutemo
zvakatoitika hazaifanirwa kuitika asi tatakuda kuti tinyatsozivisana vana vezimbabwe kuti pane zvinhu zvagara zvichaitwa nezano zvagara zviri muropa rezano chatinoti mrutsurugo dna yacho saka vakanga vasingafanirwi kuita asi vakatozviita saka chavakandochekuti iko zvino tichimhanya mhanya kunotsvaga voter roll yacho kana irimo yemagezi kana yemapepa kungoramba tingochema chema hazvibatsiri nekutiwo judge kumbatotiwo zvia satoda kudengenyeka kwenyika kuti maelections asavapo
timuri kuona here sevano vanokwanisa kuti vangapa vanhu vose vari kutsvaga voters roll nenguva
hazvikwanisike nokuti chekutanga ndechekuti pavakaisa bhajeti ravo re200 million vakapuwa mari shoma shoma saka chininzi bhajeti ravo chaivo chairo vasina kubatsirwa neendp vaide vasina kukwanisa saka vakwanisi kuita zvekuti vaise dzosaazainzi nemapoka anopikisa ngaise electronic voters roll nokuti iyo hainete chepiri munin'ina ndechekuti capacity yemuzeki haisi capacity yevanhu vanoziva nezvemaelectoral manage saka hazvishamisi kana vachakonera ivo vaine kuda kungotsvagira basa masoja isi nemasiaiosi avo sakai vanhu vanogona basa saka capacity yacho havana
kuenda kwevanhu kumberi kubva zvino izvi nemamiriro azvakaita aya kwakunzi kudii tochiita sei
right vanhu ngavachitsiga hana kuti ngavazive kuti takatadza kuchinjika hachichachinjiki pamutemo nokuti bumbiriro remutemo harivhumi asi maregulations nemabylaws anobatsira kuti mitemo igadziriike zvinokwanisa kuti chinjiki isusu ngatinangei mberi vanopema pema mavhoti vanokambena ngavachipinda munyimba nekuti yava nguva yekukambena